Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri nguva dzava 7 tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu chikumi 19, 2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. VMDC nevanopikisa vanoti dunhu remasvingo raberekera ingwe vachipomera vasori mhosva yekuvashungurudza. Grain Millers Association of Zimbabwe inoti yapiwa mari yekutenga gorosi nereserve bank of Zimbabwe. Vamwe vanotsigira hurumende vanoti hapana chakaipa kuti ibhadhare mari kumakambani kuAmerica kuti iabatsire kuti zvirango zvakatemerwa muvakuru vehurumende zvibviswe. Nasi Studio 7 iri kuenderera mberi ichiita hurukuro nezvizvarwa zveZimbabwe zviri muupoteri takatarisa nyika yeSouth Africa. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vemasangano anorwira kodzero dzevanhu pamwe nevatsigiri vebato guru rinopikisa reMDC masvingo vanoti dunhu ravo raberekera ingwe sezvo vari kushungurudzwa nevanofungidzirwa kuti mauto emilitary intelligence nevasori vachivabhomera mhosva yekuda kuronga kuratidzira munyika pamwe nekuda kupidigura hurumende. Mutoro wedu wenhau Gandri Maramba anoti panyaya inotevera.
Vatsigiri veMDC nedzimwe nhengo dzesangano revagari veGood United Residents and Ratepayers Alliance kana kuti GURA vakaudza Studio 7 kuti vakavingwa pakati peusiku nevanofungidzirwa kuti vasori nevemilitary intelligence vakapomerwa mhosva yekurudzira vanhu kuti varambe kutambira bhiri remaintenance and peace and order iro riri kuvatidzwa mumutemo weposa. Izvi zvakaitika mushure mekunge dare reparamende raita musangano richinzwa pfungwa dzevanhu munharaunda yavo. Vanoona nezvekufambisa kwemabasa muGura vatafunga mamombe vanoti vave nevhiki mbiri vasina kumboona mhuri yavo nekuti vari kusvika kudzokera kumba kwavo kubva zvavakatiza vavingwa pakati peusiku.
Leadership yeGura takatanga kuvisitirwa mudzimba nemastate security agents, military intelligence, vachiti harastira nyaya yekuti we participated pa parliamentary consultative meeting pamusoro pebill rinonzi MOPA. So as GURA leadership we rejected it vehemently and defended our democratic right to demonstrations. So zvimuri dzedu dziri in danger.
Vamwe vatsigiri veMDC kwamupandaura kwaGutu vanotiona iwa nevhiki mbiri vatiza misha mushure mekushanyirwa pakati peusiku nevanofungidzirwa kuti vasori vachipomerwa mhosva yekuramba zvaiva mubhiri remopa. VaBrandon Ramusi vesangano reCommunity Tolerance Reconciliation and Development Trust vanotiwo vari kushungudza zvikuru mudhorobha remasvingo vachipomerwa mhosva yekuda kubvisa hurumende nechisimba.
Kugara kwedu kwatiri kuita mudhorobha remasvingo takugara tichitya nekuti vasori vari kugara vachititeverera. Kunzvimbo dzatinogara, kumba kwatinogara, vari kusvika vachititsvaga nguva nenguva, kunyange pakati peusiku vari kuuya. Saka takugara tichitya kuti zvino ukasvikirwa uri wega pamba vanozodini, hauzotori ukanyangariswa here zvakaita vana Dzamara. Vanoti imi muri kuronga zvekuratidzira nekuti imi ndimi masangano anoshanda nevanhu, saka tiudzei kuti muri kuda kuratidzira rini. Toti haisuwa tobo zi, tungo zono wa social media, sema wanina mungo sita o, asi wanina mwachungu titera, wachiti information yoye minayo.
Mukuru wa mabasa, musangano le Zimbabwe Human Rights NGO Forum, wa Blessing Gurajena, wano tupakata chakurudzo, ya kabuliza bache na kuti, mauto awe kumberi, mwenyeze uchukura kuzire zivano wa chansu wa mlezi matonge roe nyika. Kanzu na MDC mwadi 34 kwa gutu wanoti, wariku gara wa mungu chika sezo, wariku vingwa zwani zuwa wachitakwa, wanoti, wakando mangara nyai kumapuliza pa gutu central asa wana kufuruwa doket wachiti wana funga kutu mapuliza ano chikao wa sori neve mauto
like right now panu tuwane mkuma nanonzi ino kimagaya nasi uno kuma around 11 midday wamu vinga waida umbinza motkara akatozo tiza ipapo akawea kwa ndiri kandata ora na ayon ia atozo shukaba kuchika kuto nda kukamba kutino reporter because anga jiti ndoko wa wata uye ikoko.
Mutauri roma puliza Masingo, Inspector Charity Mazula, waramba kutawara nezo nyaye ya jiti inoda wakuru wa wako Harare. Mutauri roma puliza Mnyika, Assistant Commissioner Ponyati, vata wasati watambile maso kwa kadaro kwa ofisi yao, wachita watu mbozili neza aso. Apo mutauri roma uto Mnyika, Keno Overson Mugwizi vati, wakwana kutawara nezo nyaye ya kutu wanga masiri muofisi nasi. Asimu nyori mbazire kufamza kwa mashoko mnyika waniki mangwana wanoti hurumende ili kutevele na masango na warada ukonzela milisho nga mnyika kwete masina mosa
hurumende haina tambu ziko levanu wanema poka kazimirira anonzima civil society organizations asikuna mashomana vacho wanenge wanzi wamone kwa ne hurumende kana usina wawo wanachengeteza unyararo kuti vane urongwa wokukonzera bonga bonga urongwa wokukonzera bonga popoto urongwa wokuvhiringidza magariro akanaka avanhu urongwa wokukonzera mirishonga nekudaro hazvireve kuti kana munhu ava nengo yesivil society organization haachatongi nemutongo wenyika.
Asi masangano anozvimirira anopomera hurumende mhosva yekuvhara mikana yekushandira kune masangano akazvimirira pamwe nemapota anopikisa ndakamirira studio 7 Masingo tini Gandri Maramba.
Sangano re Grain Millers Association of Zimbabwe rinoti rapwa mari inosvika mamiriyoni manomwe yemadhora ekuAmerica kuti ritenge gorosi range riri kuMozambique rakabatwa kuti Zimbabwe itange yabhadhara mari iri kudiwa. Izvi zviri kuuya panguva iyo vamwe vari kuti chingwa icho chave kushayikwa muzvitoro zvakawanda chakwidzwa mutengo kusvika pamadhora matanhatu emaRTGS uko zvichinzi kambani yeLobels kuBulawayo yavharawo zvakare. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutauriri weGrain Millers Association of Zimbabwe vagarikai chaunza.
Icho kwadi tinofara zvikuru kuzivisa nyika yese kuti tapuwa mari ngezvepingo Zimbabwe yekunze inosvika $7 million kuti tibhadhare gorosi riri kubheira. Kubheira kune gorosi redu rinosvika iro 60,000 metric tons zvinoreva kuti gorosi iroro rikabhadharwa futi 60,000 metric tons rikabhadharwa futi tichaona kuti kuwanikwa kweflower kuchati nakei kana kuti flower kushomeka kwayo kuchapera. Asi pamari yatapuwa iyo iri kukwanisa kubhadhara 19,000 metric tons dzichazvinge dzichitora nyika kuti igadzire flower kwemasondo maviri nechidimbo.
Asi zviri kufamba sei panyaya yemari nekuti katakambonzwa Reserve Bank yacho ichiti iyo haichakupei mari makufanira kuenda unotsvaga mari kumabhanga?
Reserve Bank haina kutaura kuti haichatipi mari. Vakanga vataura kuti havasi kukwanisa kutipa ne 1:1 yavakanga vachitipa nayo pamwe chete nemakambani anounza mafuta emotokari. Saka munoziva kuti mwedzi wapera hurumende yakabvisa iyo masubsidies pamwe chete zvekare nekubvisa vachiti mata akushandisa iya inonzi interbank rate. Saka ndokuwana kwatiri kuitawo mari kubva kubhanga kuri nyika semawanira ari kuitawo awo vemafuta pano napo.
Mutauriri weGrain Millers Association of Zimbabwe vagarikai chaunza vari parunhare kuBulawayo. Apo pasiro seri change richipemberera zuva revapoteri mangwana, zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara muupoteri muSouth Africa, zvinoti hapana chekupemberera sezvo muSouth Africa muine nhamo dzamowo. Mutoro wedu wenhau, More Blessing Munjoma, anotipanyaya inotevera.
Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvinoti South Africa haisi kuremekedza zvibvumirano zvayakanyorerana nemasangano akaita seUnited Nations pakuremekedza kodzero dzevapoteri. Munyori mukuru musangano reZimbabwe Migrant Support Network, Washington Chiangwa, vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo zuva revapoteri rakakosha, vari muupoteri muSouth Africa vari kubatwa neseri kwerwoko.
Kana tichitarisa munyika muno meSouth Africa kuti titi vanhu vakauya kuzopo tera vari kubatwa zvakanaka hatigone kudaro chero zvetinge tichipembera kuchengetedzwa kwekodzero dzavo.
Mutevedzeri wasachigaro musangano reZimbabwe Exemption Permits, Muzare Gladys Mangwende, vanoti sangano ravo rinofarira urongwa hwedonzo revapoteri asi vanoshungurudzwa nekusatevedzwa kwekodzero dzavo.
Organization yedu inofarira urongwa nedonzo revapoteri asi tine dambudziko nekusatevedzwa kwekodzero dzavo. Semuenzaniso, South Africa pane vari paupoteri vari kunetseka pakudzidza nekuti vari kunzi panodiwa mastart permit. Vanomaona sei mastart permit acho ivo vabereki vavo vari paupoteri?
Sachigaro wesangano reHuman Rights Watch kuchamembe kweAfrica, vaDewa Mavhinga, vanoti zuva revapoteri rinokosha munyika yeSouth Africa sezvo mune zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zviri muupoteri.
Zuva rekucherechedza vapoteri pasi rese reWorld Refugees Day rinokosha chaizvo kunyanya munyika yeSouth Africa mune vapoteri vakawanda zvikuru sei vanenge vachitiza kushungurudzwa, kutambudzwa nekutiza rofu kunyika dzavo. Zvinokosha kuti vapoteri vazive kuti pavanenge vari munyika yeupoteri vane kodzero.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe vaGeorge Manyika vatsigirawo mashoko ava Mavhinga vachitiwo zuva remangwana rinokosha zvikuru.
Ndatenda zvikuru nezuva reWorld Refugee Day. Ndanchikumbirisawo hurumende yemuno Home Affairs dai yakwanisa kurerutsa mutemo vanhu vakwanisa kutorawo mapemits, vakwanisa kutorawo maasylum. Ende uyezve kune vava vari kuda kurinyiwa zvatoomawo futi kuti vari kutadza kurinyiwa, vari kutadza kupiwa nyangwe mapemits nyangwe maasylum. Saka dai varerutsa mutemo yavo iyoyo.
VaGabriel Shumba sachigaro wesangano reZimbabwe Exiles Forum vakurudzira masangano akaita seUnited Nations, African Union neSADC kuti avheneke zvakadzama kubatwa kunoitwa vapoteri nenyika yeSouth Africa kunyanya zvizvarwa zveZimbabwe.
Izuva ratinoremekedza isu seZimbabwe Exiles Forum. Chikuru chatinoda kukumbira kuSouthern African Development Community, African Union neUnited Nations pachayo ndochokuvheneka mabatiro anoita Republic of South Africa zvizvagwa zvenyika dzakaita sokunana Zimbabwe, Lesotho, Swaziland, Nigeria nevamwe.
Mukuru anoona nezvevapoteri mubazi rinoona nezvemukati menyika muSouth Africa vaMandla Madumise vanoti bazi ravo rakakumbira rubatsiro kusangano reUnited Nations Human Rights Council kuti ribatsire kugadzirisa matambudziko avari kutarisana navo mubazi ravo. VaMadumise vati mukupera kwemwedzi unotevera bazi ravo richange rave kuziva kuti chii chinosungirwa kuitwa mukugadzirisa matambudziko aya. Kune zvizvarwa zveZimbabwe zvinofungidzirwa kuti zvinosvika kana kupfuura mamiriyoni matatu zvakapotera muSouth Africa zvichipomera hurumende mhosva yekuzvishungurudza, asi hurumende inoti vamwe vangange vachienda havo kunotsvaga mafuro manyoro. Ndakamirira Studio 7 muJohannesburg, South Africa, ndini More Blessing Munjoma.
Veruzhinji vanonzi vanofanira kupuwa mukana wekusarudza vavatungamiri vavanoda kuti munyika munzimi neutongo hwegutsa ruzhinji, uye zvikamu makumi matanhatu nezvitanhatu kubva muzana muAfrica zvinofarira utongo hwegutsa ruzhinji. Iyi inyaya yatiri kukupai yatichapakurirwa naJonga Kandembiri, asi iko zvino regai titarise vechidiki vekuZimbabwe vakabatana nevamwe vemuAfrica pasi pechirongwa chinonzi Mandela Washington Fellowship vasvika muno muAmerica nhasi. Kuti tinzwe nezvechirongwa ichi regai tiende kuna Rutendo Mawere.
Mumwe wechidiki varikuuya paurungwa wegore rino ndiva Robson Chere, vanova munyori mukuru wesangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ. Vachere vanoti varikufara zvikuru.
Mukana takautambira nemaoko maviri takaugamushira ende toimba kuti panguva yatinenge tiri muAmerica, munyika yeAmerica, tichadzidzawo zvakawanda, naivo vachanzwawo zvakawanda zvavachadzidzawo kubva kwatiri.
Vanotiwo vari kutarisirawo kuti kana vadzokera kumusha vachabatsirawo vamwe vechidiki kuti vasimudzire mabasa avanoita. Ko vamwe vakambopindawo muurongo mumakore apfuura vanoti kudii. Musha rekuda kwaShemakuswa vane makore makumi matatu nemapfumbamwe vakaenda kuchirongwa cheMandela Washington muna 2015. Musha reMakuswa vanoti pavakaenda kuchirongwa ichi vaingova mushandi asi iye zvino vava muzvina bhizimusi vachipfuya nyuchi.
Ndokubva ndatanga bhizimusi rehuchi. Sazvatitota saizvozvo huchi wangu wakatodzarawo mashopu, unoandikwa kumafamasi, kumarestaurants, kwese nekwese, pamusoro pezvo pekuti ndiri kuita mari nazvo.
Vadzikamai bere vanorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum vanotiwo chirongwa ichi chakavandudza udzamu hwavo panyaya dzeutungamiriri, izvo zvakaita kuti vakwidziridzwe pabasa.
Chakandibatsira kuwana maskills, leadership. Akakwanisa kuti pakurira maskills anodikanwa for leadership. Handinofunga kuti akandibatsira because ndo ndava programs coordinator kana kuti deputy director weHuman Rights NGO Forum, zvichireva kuti ndava kumanaja maprograms ese eforum. Saka ndiri kushandisa maskills andakawana kupresidential precinct.
Vabere vakasarudzwa kuenda kuchirongwa ichi muna 2017 vakaenda kuuniversity yepresidential precinct. Vanotiwo chirongwa ichi chakavapawo mukana wokuumba hukama nevamwe vechidiki muAfrica vanoitawo mabasa ekurwira kodzero dzevanhu saivo. VaVivid Gwede, avo vanovasa chigarowo vechidiki vese vakaenda kuchirongwa ichi chinonzi Mandela Washington Fellowship Alumni Association, vanoti vakabatsirwawo zvakanyanya nechirongwa ichi.
Zvakandibatsira nekuti zvakandipa nguva mukana wekukwanisa kudzidza nezveutungamiri. Ende oso zvakavakoshera panyaya dzekuti ndezvipi zvavanoona zvinofanira kunge zvichiitwa nehurumende kutinge tichibudirira senyika.
Muna 2016 vaGwede vainge vari kuUniversity of Duquesne muPennsylvania. Mutauriri wemuzinda weAmerica muZimbabwe Amai Stacy Lomba vanoti vanofara zvikuru kuti vazhinji vakaenda kuchirongwa ichi vave vana muzvina bhizimusi, uko vamwe vave vatungamiriri mukurwira kodzero dzeveruzhinji. Imwe nhengo yesangano rinoshanda nevechidiki reYouth and Community Development vaOwen Liwayo vati chirongwa cheMandela Washington Fellowship chakakosha zvikuru sezvo chichivandudza utungamiriri hwevechidiki munyika uyewo muAfrica.
Ivi program yakakosha zvikuru kune vechidiki vemuno muZimbabwe kana kuti vemuAfrica.
Chirongwa ichi chakatangwa nevaimbova mutungamiriri weAmerica vaBarack Obama chichinzi Young African Leaders Initiative kana kuti YALI muna 2014. America inoti kusvika pari zvino zvizvarwa zveZimbabwe mazana maviri ane gumi nevatanhatu zvaenda kuchirongwa ichi chine donzvo rekudzidzisa vechidiki zvemabhizimusi pamwe nekuvandudza utungamiriri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Veruzhinji vanonzi vanofanirwa kupiwa mukana wekusarudza vatungamiri vavanoda kuti munyika munzi mune utongo hwegutsa ruzhinji, uye zvikamu makumi matanhatu nezvitanhatu kubva muzana muAfrica zvinofarira utongo hwegutsa ruzhinji. Izvi zvakabuda pagungano rakapindwa nemumwe vatedzeri wemutungamiri weMDC uye vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaTendai Biti pamwe nemumwe wavo vaGreg Mills. Jonga Kandembiri weStudio 7 anotipanyaya inotevera.
Vachitaura nezuro Maneru pakuparurwa kwebhuku ravo rinotarisa nezveutongo hwegutsa ruzhinji muAfrica ravakanyora pamwe nevaive mutungamiri weNigeria vaOlusegun Obasanjo, vaGreg Mills vekusouth Africa navaJeffrey Hebster, iro rinonzi Democracy Works: Rewiring Politics to Africa's Advantage, Vabiti vakati kana izvo zvakasaitika zvinokonzera kusagadzikana kwenyika.
Nyaya dzechekerere dzedemokrasi dzakakosha nekuti vanhu vanofanira kuti vatungamirwe nevanhu vavanosarudza. Zvakakosha nekuti kana kuroora chaiko unoroora mudzimai waunenge uchida, unofanira kutungamirwa nemunhu waunoda. Saka sarudzi dzakakosha kuti sarudzi munhu waunoda. So kuZimbabwe tabva tanyanyoita zvinonyadzisa nekuti tiri kuwanikwa muri mumakategori yakashata, kategori yechitatu ine nyika dzakafanana naSudani, nyika dzakafanana naDRC, nyika dzine udzvanyiriri hwakasimba. So bhuku ratakanyora iri roedza kwakutsanangura kuti wani demokrasi yakakosha, inopa madividends aya tushaya kuZimbabwe.
Vabiti vakati hosha hombe iri muZimbabwe pari zvino ndeyekubwirwa kwesarudzo dzakaitwa muna 2018 nehurumende yava Emerson Mnangagwa. Vakati kuti zvinhu zvigadzirisike munyika, nyaya iyi inofanirwa kugarirwa pasi munhaurirano dzinofanirwa kunge Sadik pamwe nemutungamiri weSouth Africa Cyril Ramaphosa vange varipowo sezvakamboitika muna 2008. Asi vakati izvi hazvisi kudiwa navamunangagwa nebato ravo reZANU-PF sezvo vasati vasvika pachinhano chiya chekutambira kuti matambudziko akatarisana nenyika mahombe kwazvo zvekuti akasagadziriswa anogona kuvadya ivo vamunangagwa kuburikidza nekusagadzikana kwenyika kana kupirigurwa kwehurumende yavo nemauto.
Ende akasachenjerera crisis yacho ichamudyawo futi. Saka kuti create a soft landing for Zimbabwe nekuti kasadaro muchave nezvinhu zvokwama, muchava neimplosion, muchave kana imwe kucha inoitika, tofanira kutaurirana. Ende pakutaurirana ipapa vachamisa vanofanira kunga vari patebo, iye masona anofanira kunga ari patebo, ndiwo mapato mahombe muZimbabwe.
Asi nhengo yeZANU-PF iri muno muWashington DC vaFrank Guni avakapindawo pamusangano wekuparurwa kwebhuku iri vakati chiri kutadzisa nyika idzi kubudirira hakusi kukundikana kwedzihurumende kwete, asi kuti vemapato anopikisa ndo vari kudzitadzisa kubudirira.
Hatina kubudirira because opposition yaiti kana yavasina kupinda hapana chinofanira kubudirira. That's not how they developed. They put the nation first. Tikatarisa kana kuno kuAmerica unoona kuti madhemokrasi nemarepublicans mapato akasiyana, asi kana yakuuya nyaya yekuti America ibudirire kana kuti America iende mberi, vanobatana pamwe chete. Iye zvinezvi kuenda umwe munhu anotuka kuti America yakaipa, vese vanobatana vachirwira America vachiita chimbirango. Asi tinoona opposition yedu ndo vanotoenda pamberi kutsorokodza, kunyomba, kutuka, kurwisira nekuda kuwisira pasi Zimbabwe.
Bhuku raiparurwa iri rinotarisa maitirwo esarudzo muAfrica idzo dzinonzi dzinenge dzisina kuchena semuenzaniso sarudzo dzakaitwa muDemocratic Republic of Congo muna 2019, muZimbabwe muna 2008 nemuKenya muna 2007. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Jonga Kandemiri.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nengo dzebato guru rinopikisa Malawi reMalawi Congress Party dzakatungamirirwa nemutungamiri webato iri vaLazarus Chakwera dzapfuura nhasi kuenda kudare repamusoro riri muLilongwe, apo magweta adzo ari kuenderera mberi nekurwisa kuti zvakabuda musarudzo yemutungamiri wenyika zviraswe. Vakawanda vanonzi vari kushoropodza danho rinonzi rakatorwa nehurumende rekupa basa kune imwe kambani yekuAmerica yeAvenue Strategies Global LLC rekuti imiririre Zimbabwe munaurirano nehurumende yeAmerica kuti zvirango zvinonzi zvakatemerwa vamwe vakuru vehurumende zvibviswe. Zimbabwe inonzi inenge ichibhadhara mari inosvika miriyoni imwe chete pagore kukambani iyi, ichibhadhara zvakare imwe kambani inonzi Ballard Partners. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata nhengo yevechidiki yeZANU-PF vatafadzwa mugwadi avanoti danho rehurumende rakanaka.
Chekutanga chatingangoda kuti titamusoro penhau iyi ndeyekuti mashoko aya haana kutsigirwa nezvinotaurwa nehurumende, uye uzvokwadi hwavo mashoko iwaya hausati hwanzverwa kuti zvionekwe kuti ndezvechokwadi here, ndochokutanga. Chechipiri ndechekuti nhau yezvipfumi zvakatengerwa nyika ino yeZimbabwe zvino zvikanwa kunzi zvakakonzereswa nani vanhu vakakumbira zvirango zvoupfumi vachimashoko avo nekuti dei nyika yapiwa zvirango zvoupfumi vanozikanwa kuti bato rinopikisa Movement for Democratic Change nevanotamba navo vari mumasangano anozviti akazvimirira asi kunyange zvavo achizikanwa nzayo avashanda neMDC saka hazvisi zvinhu zvinofadzawo here kuti vamunangagwa vakaparura donzo rekuti aiwa ngatiitei re-engagement program inova yakanaka kuti ngatitsvakei shamwari dzatakapesana nadzo mukufamba kubva tichiita hurumende yedu
asi vamugwadi imi vamuonewo here kuti kutambisa mari kuti nyika inotsvaga makambani mairi kuita basa rimwe chete
chandikada kubvunza ndechekuti imari iyi yakashandiswa nemapato anopikisana nehurumende vakaita sana MDC vachienda kuamerica kunokumbira zvirango zvoupfumi chazorwadza chii kuti mari iyoyo ishandiswe zvekare kana zvichida kuti inokwanisa kubvisa zvirango zvoupfumi chindarwadza chii
vamwe vari kuti panzvimbo yekuswera Zimbabwe ichitambisa mari yaisina yadii kungovandudza zviri kunzi ivandudze zvakaita sekungoremekedza kodzero dzevanhu
chandikakuda kuti vanhu vazive nechekuti pakaita zvirango zvoupfumi yanga iri nhau yekodzero dzevanhu here kana kuti yanga iri nhau yeminga chinhu chingangoda kuti vanhu vemuzimbabwe vakateerera nemiwo muzive ndechekuti nhau yezvirango zvoupfumi pakati peamerica nezimbabwe hazvinei nechekuita nekodzero dzevanhu nekuti kunyange pakauya dispensation yavamunangagwa kuchiya hurumende itsva hapana kana akambotora danho rekuratidza kuti ari willing kana kuti anoda kudyidzana nenyika yezimbabwe nenhau yekuti kune donzo rinonzi rezvinhu chehurumende zvanupei zvingaibude masimba nekuti akatorera zvizvarwa zvekuamerica nezvemabritish nezvimwe kunyika dzekumadokero minda ichipuwa vana vemuzimbabwe saka nhau yeaishenda hainei nechekuita nekodzero dzevanhu inawo inechekuita neminda yakatorwa kuvanhu dei kuri kuti vamunangagwa vangomuka mangwana makuseni voti ah takudzorera kuvarungu vose vamwe noumwe ngaadzoke paanga ari ndinokuvimbisai kuti zvirango zvoupfumi izvo zvinopfuma zvakabviswa mangwana because varungu chavanoda kunyange vanaamerica ivavo inhau yeminda yedu hazvisi zvinhu zvokuti inhau yekuti vamunangagwa vanhu varikodzero dzevanhu kana kudii ivo vemucivil society vanozivawo here kuti hurumende ine kodzero dzayowo dziri mubumbiro remutemo
vatafadzwa mugwadi vachitaura najonga kandemire iko zvino tochienda kuna Michael Kariati achitipa hurukuro yakaita nevanotamba netball
mumwe murairidzi wavo uyezve ari mudzidzisi wekumasvingo asi ari munhurume varopafadzo mutsauki vanoti mugadziriro yavo mune rufaro runotyisa nekubudirira kwavakaita vachiti ivo vanonokerwa nemakundano aya
ndinofara chaizvo nokuti zvinhu zvataishuvira kubva makore esi akapfuura saka izvozvi izvi tinofara nokuti even tichigadzirira gadziriro yedu takatokwana takatozvipa mufaro nechikare
majames haasi kuenda kuworld cup kunowedzera uwandu hwezvikwata asi kunokwikwidza kutora mukombe manjoro anoti vachaedza nepese pavanogona kuti zita renyika risimukire kudarika pariri pari zvino mumutambo uyu Zimbabwe iri mugungano rimwe chete neAustralia Northern Ireland neSri Lanka zvikwata zvitatu kubva mugungano iri ndizvo zvinoenderera mberi nemakundano aya Zimbabwe iri kuvhura makundano aya nemutambo neSri Lanka musi wa12 chikunguru kunyange hazvo vari kunokwikwidza nezvikwata zvakaita mbiri kare Ndlovu anoti havasi kutarisa zvenhoroondo asi zviripo iye zvino achiti ivo vanokwanisa kusvika kumasemifinari
sevanhu vari kutanga kudai tinosangana nematimu agara ari hombe kudhara tichatongosvika kumasemi but anything can happen tonosvika mufinari
okowo vamutsauki vanoti vasikana ava vane shungu dzekunoratidza pasi rese zvavakapakata vachitivo gadziriro iri kufamba zvakanaka asi kuti vasikana ava vabudirire vari kuda ruyamuro rwemari rwakasimba kuti vawedzere mwando mugadziriro yavo mutungamiri wezimbabwe netball association muzvare letsiya chipandu vanoti vasikana ava vakabata basa ravo nemazvo mukubudirira kuenda kuworld cup asi vave kuda ruyamuro rwakasimba kuti vanoita zvinodarika zvavakaita kare asi chiri kushamisa ndechekuti hurumende yakaumba komiti yekutsvagira mari chikwata chenhabvu chemaureas ichikanganwa majames ayo ari kuenda kumakwikwi akaenzana huremu kana kutodarika huremu hweafrica cup of nations
Tinotenda Michael Kariati. Musakangane kuti kulive talk tichatarisa nezve Zimbabwe kubhadhara kwairi kuita makambani emuAmerica mari yekuti zvirango zvibviswe. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, Dr. Yamina Praxides Jeremiah PJ munhau dzeIsindebele.
Soko isika disenda baku.